Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepenyuro manewspaper vachidenounce all violence, vachitiwo mavota educators avo ataure nezvemhiri zvonga kuti yakatatirei pavanenge vachiita vota education, kuti vota education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhiri zvonga kana muri mumaelections.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti vanoita zvemhiri zvonga vasungwe kuti sarudzo dzigofamba zvakanaka.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabwe.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemhirizhonga dzakaitika pasarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nanhatu dzemakanzura dzakaitwa munyika kunyanya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Elden Dingani, vanoti sangano ravo rinoda kuti vakakonzera mhirizhonga vasungwe uye kuti vaendeswe kumatare kuitira kuti mhirizhonga isaitwa zvakare kunyanya musarudzo huru dzegore rinouya.
Sarudzo dzanga dziripo paweekend ino sekuona kwedu sevezesini dzakafamba zvakanaka, asi takava nekutsutsumwa panyaya yeviolence yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika, sadzo zvisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mhirizhonga yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa, vamwe vakakuvara. Saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno. Kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa, tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose. Takatarisana nesarudzo dziriko gore rinouya, tinoda kuti sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo, vanhu vasingashungurudzwe, vanhu vasingarovane, vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumaparties avanenge vachida, vasingarovane kana kurohwa nevamwe vanhu. Saka takachikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana-siyana kuti vasarove vamwe uye vakampeini murunyararo musarudzo dziri kutevera. Izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru. Uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend, tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers edu pakanga paine desk rakanga riine mamaterial bato reZANU-PF pachinyorwa mazita evanhu, asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padeski rakazobviswa haro. Saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi Political Parties Code of Conduct.
Sei ZESNI yakashora tafura yeZANU-PF iyi, uye code of conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei?
Code of conduct iyoyo yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze zvinenge zviri zvatingati pa level playing field kana zvinenge zviri fair nokuti ma campaigns haabvumirwe pedo nema polling stations saka rimwe bato rikazoonekwa rave kurisa ma campaign material pedo ne polling station it means playing field inenge sisi iri level zvinenge zvatosiyana saka tokumbira kuti vemapato vatevere mutemo we electoral act iyo schedule 4 yandataura mune inonzi code of conduct yavo yemapolitical parties saka tachingokumbira kuti mapolitical parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisunganwa vanenge vaita mhirizhonga vezekiyo vachigara pasi nemapolitical parties through mamulti party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa venational peace and reconciliation again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirizhonga
chamunoda kuona chichigadziriswa chii amai Dingani
takatarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa tiri kuona kuti pane mamatoti maadministrative reforms zeki yakatotanga kare kumagadzirisa so muenzaniso kuinamira mazita emavoters panze 2 days before musi wesarudzo iadministrative reform yakatanga kuitwa nezeki after 2018 elections tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo nokuti mamareforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo ari administrative saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinovashungurudza kana kuvanetsa imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy think tangati tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muafrica zvakare vanoda kutiwo mumapolling stations kana tichibvira ese ange aine maballot booth anoita kuti vakwanise kusvikira tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo asi dzimwe nguva havashandise kwese saka dai vari vakwanisa kuti zvose zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro zvinenge zvakatikoshera
zesni inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongero enyika
takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepfenyuro manewspaper vachidenounce violence vachitiwo mavoter educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakashatirei pavanenge vachiita voter education kuti voter education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri mumaelections
zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi
zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe but imwe yachona hazvigadziriswe nezeki zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo dare reparamendi zvatakaisa kudare reparamendi vanozviziva tine bill ratakaisa muparamendi ratinoti draft electoral amendment bill rati kukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo kusarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muzimbabwe saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo sarudzo dzakasununguka muzimbabwe
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimbabwe election support network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichakadaro vakafanobata chigaro chemutauriri wecitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vashorawo mafambisiro akaitwa sarudzo pakupera kwesvondo vachiti hatingati pakaitwa sarudzo ivo vanhu vairohwa
kana takupinda mu election ya 2023 kana kusarudzo ya 2023 ngavaitwe mareformu mareformu zvekuti vanhu vasarohwe nekupadzwa kana zvichipinda panguva yesarudzo kuti munhu akarohwa asati apinda paelection kana kuti sarudzo zvinotadzisa kuti aite choice yakanaka kana kuti akasununguka haungatauri kuti wakunda pasarudzo sowarova vanhu haungatauri kuti wakunda pasarudzo vanhu vasingatenderwe kuti vaite mameeting kana kuti misangano yavo haungatiwo wakunda pasarudzo macooling agent achirohwa zvisezvisikaona naizvozvo tikuona toko kuti vamemba vedu vazhinji vacho vachisori kuchipatara sekutaura kwatikuita saka nyaya iyo yemaelectro reform zvinoya tikuramba tichifundisa takaibunza kusadrika kwataura kunyika yose kuti futu kana pasina maelectro reform sarudzo dzedu dzemuna 2023 zvinenge zvisina kumira zvakanaka and zvose zvatikukumbira pamareform imavo zvinhu zvino zvakataurwa mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kuti zvitedzwe kuti sarudzo dzedu dziite
vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti pose pose panokundwa Coalition for Citizens Change inoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mutauriri weparamende vajacob mudenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe izvo vanoti zvatambura vamudenda vanoti bhajeti ra2023 rinofanirwa kunatsiridza mamiriro akaita zvinhu kuti zveupfumi zvibudirire kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvive neupenyu hwakanaka asi muzvinafundo eliot masocha vanoti hapana munhu mukuru muzanu pf asingazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi vachiti mashoko awa anoitirwa kuti vanhuvo vaone sekuti hurumende ine chido chekurerutsira zvizvarwa zvezimbabwe muzvinafundo masocha vanoti deno bato riri kutonga ranga richida kugadzirisa nyaya iyi yaidai yakanguva yatanga nekubvisa uori huri kunetsa muhurumende nemune dzimwe nzvimbo munyika
ndinoona kuti kubvuma kuti vana vezimbabwe vatambura kwenguva yakareba vanozviziva kuti ndozviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita mazimbabwens nokuda kwokuchinja kwokunze vana climate change covid ikauyazve hondo yokurussia iyi ine russia inotsigirwa nezimbabwe ndiyemwe iri kudhurisawo zvinhu pamwe chete nouori saka vari kuzvibvuma kuti vana vezimbabwe vatambura saka bhajeti iri kutevera iyo ngainge yakanangana nokubetsera vana vezimbabwe vataura ivo danho rokuti ringakwanisa kuti ribetsere vanhu vezimbabwe ndorokuti vakwanise kuwana mari muzimbabwe imomo inozoenda kuzvirongwa zvokubetsera vanhu mari dzacho ndo dzinhu vakataura ivo kuti informal sector vaya vanotengesa pavanotengesa kana kumisika ndo mabhizinesi akura iwawo muzimbabwe 60% vachiti kana kuri kuti zvagadziriswa zvikaenda mufoma wemarket vanokwanisa kunge vachizotora mitero kuvanhu ivavo
ipapo munopaona sei profesa masocha
ndo patinozondoti konane neni ipapo nokuti ndoona sokuti hongu mitero yakanaka asi kutorwa kwemitero iyi hakuna kutanga nhasi zvekare kutorera varombo mari yemitero iyoyo yazotorwa mari yemitero iyoyo toti yatorwa kune corruption vamudenda musakangamwa izvozvo mari yacho haizondosviki zasi kumunhu waitorerwa ikoko inozenge yengoperera kuhurumende vakachinja mota gore negore vakabhururuka kuenda kwavanoenda kumisangano isina zvainodzoka nazvo uyu wazotorerwa mari yake yetaxi uyu achitengesa zvaanenge achitengesa haana chaari kuzowana kokuzoti uri kumusha une chii chaari kuzowana
saka munoti apa munozviona sei
Ini maonera angu to kuti nzira yoku sumudza vanotambura muZimbabwe ndiyo kuti ngati tarise kufundo, tipe vana fundo ino shanda, tichengetedze fundo yedu pashaikwe unozoti wazoona mapepa akati fundo yedu kwa vanoti kwa ndio fundo 5.0 ameno yakatanga makore apfuura. Chicha yabudisa chatinoona, tinofana kutarisa isu mwana wabuda muchikoro nefundo iyoyo kuti waindepi, waenda here kunotengesa da mirivo mimisibo kumusika uku kana kuti waenda kunoforma kampani yake. Saka ndinodzokera zvekare padzidzo a kuti nyangwe iye unotengesa kumusika business rake rikanzi a razogadzurudzwa rakupinda muhurumende yechitorwa tax, havana fundo yekuzoshandisa mari iyoyo yamabhizinesi acho yatinoti financial management. Iye tinoko ichingoona kuti varege vachingoti pamwe vakawana mari iyo tenderera dzoka zvemangwana wamurombo kwana wamurombo. Ndinonyanya kufara chaizvo kuti vamwe vevana vangu vechikoro muZimbabwe wamaphd vari kunyora pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kubatsira varombo vachinge vabata zvimari zvavanenge vabata mumastreet imomomo zvisinei nokuti vazotorerwa tax. Ngavambokura vari imomo, vakakura vanozoitawo mari yakakura, mari yakakura inozobatwavo tax yakakura, zvizobetseravo zvinhu zvakakura muZimbabwe bedu.
Munoona sekuti pane anoteerera here zvataurwa navamudhendasi?
Zvinogona kunge zvichiteererwa, asi kuti nhamo huru ndiyo inozoshayiwa unozviita. Zheve dziriko tichazviwa zvichitaurwa uko nouko, nokuti kana vamudhenda vachitaura vanenge vachitotaura vari kudivire hurumende zvinhu zvinenge zvatoapruviwa kuti ndai munotaura zvakati. Saka kuteerera kuripo kwatichatinoshayiwa kuZimbabwe kuita zvinhu zviri pachena zvokuti kana tikati ngatipedze uori hunopera here kana kunongoperera mukutaura. Saka ndinoona sekuti vangataura zvavo, asi ngatichidzoka gore rinouya tigoona kuti zvavakataura zviya zvasvika papi. Pazvasvika ipapapo ndio patinenge tichida kumhezha. Ruzhinji rwacho zvinenge zvisina kana kumbosvika pazvachifanira kunge zvichitangira.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudhenda kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF riri kumanikidza makambani ehurumende kana kuti maparastatals kuti abvise mari yekuti agoratidzira zvemabasa avo pamusangano wekongress yeZANU-PF. ZANU-PF iri kuita kongress yayo svondo rino uye inotarisira kuwana mari iri pakati pezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$644,000 kubva kumaparastatals awa. MuNewsday makare mutevedzeri wemukuri wemapurisa, Police Assistant Commissioner Jealous Nyabasa nevamwe vanoshanda pasi pavo vari kupomerwa mhosva yokurwira chizvarwa chekuChina Li Song, uyo ari kupomerwa mhosva yekuba kuchinja zviri pamagwaro uye kubudisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo. Nyabasa anonzi ari kudzivirira nekutadzisa kuferefetwa kwaLi Song. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei paStudio 7 vanamukomata anonoka muri senyu. Ini ndinoitwa Lee Smart Njanji, ndoda angu kungotaura pamusoro pemufano kunzi akaromba uyu. Zviri kutaura vanhu vazvoti kwanzi toda kuti timuwane andeni atiratidze kun'anga yacho akamurombesa, anofanira kusungwa, angarombesi mwana mudiki kudai. Hazvigoni manje kuti mude kuzomiramira kuti n'anga haingarombesi mwana. Apa kuri kuti muri kutadza kubatsira vana vari kugara mudzirodhi, vari kushaya vabereki vanovariritira. hamuna basa navo pati kana pakazoita unenge amiramira wakuitawo something zvekuti akwanise kuitawo mari makuda kuida kuchishandisa njere dzekuti anowa asaifanira kudaro aifanira kudai hazvigoni regedzai mwana aiti urombo hwake nekuti mwana anoratidza achitozviteedzera nenzira kwayo ende hatova nechivindi chacho saka hapana chokumudzivisira nekuti akangoratambura mwana wayo ari mustreet musingamutarisi musina kana basa naye izvi makuda kuchida kuziva kuti azodai sei ndiyana muitisa izvo zvanda kusungwa hazvigoni izvozvo regedzai nganga iyoyo iite basa rayo
kwazwai 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 vatereri vose vestudio 7 ini ndakumbira vari padhuze nokukwanisa kusvitsa mashoko aya pamunhu wakataura uyo achitichamisa toda kuona kuti unopatonga here kana asati achiri mupenyu zvinoreva kuti munhu uyo ari kutoimidheta munhu nokuti iyi imhosva yokutaura kuti munhu anofanira kuti afe haafaniri kuti asvike pakundokondesa imhosva inofanira kutotongwa munhu mumatare iyi saka ndinokumbira vari padhuze vanokwanisa kusvitsa mashoko naiye chamisa amsho uri kuzoona kuti munhu anoshandisawo mamedhiya ngaakwanise kutora matanho asungise munhu uyu sezvavanoita nokuti mukatarisa vaya vakati kuna munangarwa munangarwa wabakwa nekorona vakadzi ava vakatondotongwa kuti wavazvitaurira chi saka ivo matauro avanoita kumukomana naiye unofanira kutora matanho kuti munhu uyu atongwe nguva ichipo nokuti havafaniri kujairira nokuti mwana muduku kana kuti kudii hukuru hunobva kuna mwana ndatenda hangu
kwazwai kwazwai vana mukomatano nokawande nevamwe vese vateerere vestudio 7 ini ndinoitwa Maxwell ndokutaura ndiri papretoria po ndichida kukurudzira vanhu ve CPOC kuti hama wee tarisai muone ZANU-PF yaravira kuhwina ngekutyisidzira vanhu hazvichadi kupeta maoko izvi zvaakutodawo kutoti nesu titochangamuka tione zvokuita panyaya yemhirizhonga kana vava kutotangawo mhirizhonga zvotofanana nokutoti nesu tinofanirawo kutodzosera because kana vakangojaira kuti vanohwina nekuti vanoita mhirizhonga kutaura kuti pana 2023 yapo vachaisimudza mhirizhonga zvakanyanya kuti vabva vatowina mavhoti zvakanyanya saka kana tichida kuti tiende mberi tive neshanduko munyika medu kana iri nyaya yemhirizhonga ngaichitoitwa nemapato ose kana zvisinge zvaakuzonzi mhirizhonga aidiwi ichazoitwa mhirizhonga aidiwi nemapurisa achivharidzira ZANU-PF kutirege kuita mhirizhonga achivharidzira CCC kutirege kuzoita mhirizhonga kana mapurisa azvitadza zvopindirwa neami achivharidzira mhirizhonga saka ngatichiona kuti atabvisa maoko muhapwa atakapetawo kuti tikwanise kurwisana nechikara ichi chauya kwatiri atenda hangu
murisei murisei pastudio 7 apo ashamarari vestudio 7 9 ina vamunangagwa striker 7 yakabatwa ndevamugwadi 11 ina vamutsvangwa midfielder ina vachiwenga 5 ina zingzing pachina 4 ina vaputin parussia madefenda achiwachiwawo dholaina apa tikamupedzeri vese bhenjika murisei pashamarara vestudio 7 apo ndatenda zvangu tiri kuda gobhora apo 2023 gobhora ragara mnet
makadiko pastudio 7 apo ndinawo mudhuva kuno kukimbali ndiri kuona kuti munyika medu mu nyika yedu yaigadzirisiwe nekuti vanhu vavatevedzere zvepamutemo nenyaya yekuti mutemo hausi kushandisiwa uzimbabwe ndo maonera ndiri kuita hausi kushandisiwa panofanira kutogwa matanho akasimba kuti maopposition party vataure kuti zvichibvira vataure neunited nation pasina izvozvo handioni chinobuda pamavhotsi apa nekuti vanongobira mazanawo saka paichoda kutoti vatori matanho akasimba ekuti vakumbire united nation kuti ipindire ngavatange kuenda kusadak vozoenda kuau kana vasingarespondi vanhu ivavo ngavainde vozoenda kuunited nation ndokufunga kwangu vanovazoti nyika yangaendera mberi asi matanho avafanira kutogwa nokukasira vasoita zvokunwa vanyorera tsamba ngavatoita zvokutoinda chaku chaiko vandotaura navo chaiko chaiko zviri mugiraundi nokuti ZANU-PF inoramba zvinhu zviri pachena ikauraya munhu inoramba kuti hatina uraya vanhu zvikaonekwa chiri pakava neevidensi havatendi mutemo hausi kushandisiwa mapurisa asi kushandisa asi kushandisa mutemo ari kungoshanda zvinodiwa nezano chete chaita matare ndezano saka hakuna kwatingagona kugadzirisa nyaya iyi kuzhe kwokuti vanhu vaende kuunited nation kuti ipindire pamafotsi
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadiko hama dzangu ndinonzwa mwoyo wangu kurwadziwa kuti kune vanhu vashakarara vana guruve vana matopo emusiza mushakarara hama dzangu nguva inei kuvhotera zano pf nguva inei yatirii tichitambudzika kudai tipavanovhotera zano pf tisingawani mari ivo vechiguta nevana vavo vana vanofanidzidza maovhesis imomu vana venyu vanodzidzisa muzimbabwe education avano matichahashadzidzisa nachongogara imo ndopamushati pamberi nezano pf musatsidziro vanhu vamwari hapana chemuchidziro nezano pf voterai chinji vanhu mukai nguva inei haisi kuvhotera zano pf since 42 years in power chii zvatinazvo hatina rodha hatina mushonga hakuna kuhospital imoti pamberi nezano pf ive chidya mari vechiguta vana vana munangagwa nehama dzake vanhu mukai musavati vana guruve vatakawira mukai mo vana guruve mukai vana matopo emisiza mukai wildiani mutare vanozviziva kuti mutare hakuvhoterwi zano pf mukai vanhu musavhotera zano pf yaora zano pf havina chavinochaiomuitira vote for a change ndiyonguva yekuti vanhu vachinji vavhotere musangano unotisimudza kubva mumadhaka matei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vazhinji muSouth Sudan vanoda rubatsiro zvichitevera mafashani emvura akaitikako. Sangano reUnited Nations rinoona nezvavapoteri rinoti makore mana ekunaya kwemvura kwanyudza zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika yeSouth Sudan. United Nations inoti apo mafashani achitadzisa kusvitsa chikafu nerubatsiro kuvanhu, vashandi vari kutadzavo kusvika kune dzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro pamusoro pekusawirirana pakati pemamwe marudzi munyika iyi. Chimwe chikwata chevarwi chemuPalestine chiri kupomera Israel mhosva yekuuraya umwe mukuru wechikwata ichi muguta reNablus muWest Bank. Chikwata ichi chinozivikanwa nerekuti Den of Lions chati chichatsiva zvinomutsindo kuurawa kweumwe wevakuru vavo vatema Al-Kilani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vashandi vemuchipatara vaviri vakapfurwa vakafa nezuro muchipatara cheMethodist Dallas Medical Center muDallas, Texas. Mapurisa vanoti munhu akapfura vashandi vaviri ava wakapfurwa akakuvadzwa nemapurisa. Vakapfurwa vakafa vakanga vari vakoti pachipatara ichi, asi mapurisa haana kuzivisa mazita avo. Mapurisa anoti murume akapfura vakoti ava ndiNesta Hernandez ane makore makumi matatu, vachiti ane nhoroondo yekumbosungwa uye akange akamirira kutongwa mune imwe nyaya yekuba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzegore rinouya dzikufamba zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maMutungamiri Nkomo. Thank you.